wakana kwa chereri tinosana zvakare mangwana nanhasi uri musi wechipiri chivabvu 18 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kwanza kuwa nesu mchiromba chetu cha nasi. Ini dini jonga kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvo mchiromba chetu cha nasi. Bazi rezve utano rinoti nezuro vanhu gumi nevaviri vakawanikwa vaine utachiwana weCOVID-19 uye hapana munhu akafa nechirwere ichi. Hurumende inokwira kudare reSupreme Court ichipikisa mutongo wedare reHigh Court uyo wakamisa kuwedzerwa kwemakore ekushanda kwaChief Justice Maluk Malava. Kugadzikana kwoita mitengo yezvinhu kana kuti inflation kuronzi kwaiwe kupa kuti vanamuchina bhizimusi vakawanda vauchike mari dzavo pamisika yemari kana kuti Zimbabwe Stock Exchange. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti nyika yavo ichabatsira nenhomba nyika dziri kuvhiringwa neCOVID-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende nezuro yakakwira kudare repamusorosoro reSupreme Court ichipikisa mutongo wakapiwa nedare reHigh Court uyo wakarasa kuwedzerwa nemakore mashanu kwemutongi mukuru wematare Chief Justice Luke Malava ekuti varambe vari pabasa kunyange hazvo vakasvitsa makore ekuti vaende pamudyandigere. Asi mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakawedzera nemakore mashanu nguva yekuti vaMalava varambe vari pabasa zvichitevera kuwandudzwa kwebumbiro remitemo. Hurumende iri kupikisa mutongo wese wakaturwa nevatongi vatatu vanoti Justice Appius Joe, Justice Edith Mushore naJustice Jester Charewa nemusi weMugovera uyo wakavhara gonhi rekuti vaMalava vawedzerwe makore ekushanda. Gurukotora zvemutemo vaZiyambi Ziyambi pamwe negweta guru rehurumende Advocate Prince Machaya vakasvitsa mapepa avo ekupikisa mutongo wedare reHigh Court uyo. VaZiyambi vakaudza Studio 7 nezuro kuti vakasvitsa magwaro kudare sezvo vakanga vakanangwawo mbune nemutongo uyu. Asi vamwe vanongorora zvemitemo vanoti hurumende yakaresva kukwidza nyaya iyi kuSupreme Court vachiti yaifanirwa kuendesa magwaro ayo kuConstitutional Court. Vamwewo vari kuti hurumende yaomesa nyaya iyi nekuti yakarambidza magwaro ayo kuti vatongi vematare vanzwe kupikisa kwayo mushure mekuvanyorawo nevamwe vane chekuita nenyaya iyi pamwe chete. Gweta Dr. Simba Mavaza vanoti zvakanga zviri pachena kuti hurumende ichapikisa mutongo uyu. Ngatinzwei vachitsanangura.
Danho rakaitwa nehurumende iri idanho ranga rakatarisirwa nekuti nyaya payakakwidzwa kumatare nevanhu vanga vakakwidza nyaya iyi vachipomera hurumende kuti yatyora masimba, hurumende yakanga ichizviziva kuti iri right, haina payakakanganisa. Saka kuti vatongi vemutemo vatiyo pane mutemo wakachikuru, hurumende ine maheads avo mavisoro yenyaya yavari kuti apa pakakanganiswa. Saka pane zvizhinji zvataurwa nehurumende muapiwo yavo zvinoratidza kuti ingadai vatongi ava vakatarisa nenzira nematarisiro ari kuita hurumende ingadai mutongo uyu wakasiyana nemutongo wapiwa. Saka hongu zvanga zvakatarisirwa kuti pachava nekukwira kubatana rekumusorosoro kupikisa zvakaonekwa nevatongi vedare reHigh Court.
Tichiona danho ratorwa iro nehurumende rekupikisa mutongo weHigh Court, zvinosiya papi mutongo uyu? Zvinoreva here kuti vaMalava vacharamba vasiri pabasa kana kuti vanokwanisa kudzokera pabasa kusvika nyayo yazonzwikwa?
Muone wekutanga ndewekuti kana muchinge makwidza nyaya yenyu kudare redzimhosva repamusorosoro kuti iongorore kechipiri, zvinenge zvaakuyeva kuti mutongo wekutanga waakumbosendekwa nekuti maakuda kuti utariswe zvakare. Saka zvinoitika kana zvine zvadaro muri kudzokera pamanga muri paya. Saka which means kuti vaMalava havasati vadzingwa basa kusvikira apiwo yapera. Saka hakuna zvazvaitika. Uyezve chepiri chatingafanira kuti kutondera ndechekuti dare reHigh Court rakaongorora nyaya yebumbiro remutemo wenyika inonzi constitutional case. Kana muchinge dare raongorora nyaya yeconstitutional case, mutongo wavo haubva watambirwa ipapo ipapo, unobva vamboenda kudare pamusoro soro Constitutional Court kuti vaite inonzi verification kana confirmation saka inofanira kutsinirwa nedare repamusoro soro saka zvakaburitswa nemajaji matatu aya hazvina kutsinirwa nedare repamusoro soro zvoreva izvo kuti hausati wava mutemo hausati wava kutaminika saka kana vachinge vati vari kuapira hakuna chati chashanduka vama nava vacharamba vari pavanga vari kusvika dare ragara raongorora nyaya yapera.
Taonawo sangano remagweta reLaw Society of Zimbabwe riri kushoropodzawo gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi. Munoti ine danho ratorwa neLaw Society of Zimbabwe?
Law Society of Zimbabwe ine kodzero yekuprotekta kana yekudzivirira nhengo dzavo. Majaji aya tisekusiya kwatinoita inhengo dzeLaw Society wose. Saka munhu wese anenge ari mutongi weZimbabwe, mutongi wematare makuru, vanosungira kuti vari nhengo yeLaw Society. Saka Law Society ine kodzero yekusimuka yodzivirira yesanhowo pamberi penhengo dzavo kuti no, mumabasa ese avari havafaniri kuita sei kutyisidzirwa, kunombwa kana kudzvinyirirwa. Asi maonero angu akati hausiyanei, nekuti kana ndakaverenga zvakanyorwa navaziyambi, handina kuona pakatukwa vatongi, handina kuona pakakatyisidzirwa. Kana vandadzwa vari kupopota kuti dai vasiya basa vazodii, aiwa kutaura kuvakutita nemanhuchu, vaziyambi havana chavakakanganisa.
Vanga vari gweta Dr. Simba Mavhaza vari parunare neStudio 7 vari kuBritain. Bazi rezveutano rakazivisa neziro kuti vanhu gumi nevaviri kana kuti 12 vakawanikwa vaine chirwere checovid-19 uye hakuna munhu akafa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi nyika yose kubva pachatanga wasvika pazviuru 30+ nemazana 591 kana kuti 38,572. Vanhu vafa vakaramba vari pachiuru nemazana 582 kana kuti 1582. Bazi iri rakatiwo vanhu zviuru 10,163 kana kuti 10,193 vakabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 nezuro, kuchitiwo zviuru 9,110 kana kuti 7,118 vachibayiwa nhomba yepiri. Uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba nyika yose hwakasvika pa591,808. Mukuru wecommunity working group on health Vaitai Rusike vanoti dzidziso pamusoro penhomba nekuvhenekwa COVID-19 zvinhu zvinofanirwa kuramba zvichiendeswa mberi kune veruzhinji.
Kutestwa kwevanhu vakawanda ndizvo zvinhu zvatinenge tichitokurudzira nekuda kwekuti tikakwanisa kutesta vanhu vakawanda tinokwanisa kuva nehumbo wekuti dambudziko redu reCOVID-19 rinenge rakatekeshera sei uye rinenge rakakura sei. Pari zvinoizvi mukunzwa dzimwe nyika dzakaita sana South Africa dzakutotaura kuti vatopinana nedambudziko rethird wave. Saka isu senyika kuti tinyatsoziva kuti dambudziko redu rakura zvakaita sei paground apa ndokunge tatatesta vanhu vakawanda.
Pane dambudziko iri ramungaona zvikuru kumaruwa ringaitawo kuti vanhu vakundikane kuenda kunovhenekwa COVID-19, mungawana here vanhu vachizomupa zvimwe zvikonzero zvekuti akundikana nei?
Chiri kunyanya kuramba chichidiwa inhau yedzidziso nekuda kwekuti tikuti kana zvatiri kunzwa kumaruwa ikoko vamwe vanhu vazhinji havasati vane dzidziso yakakwana. Saka zvinenge zvakakosha kuti hurumende ishanda nemapato akazvimiririra akasiyana-siyana, maNGOs, vemachechi, macivil society organizations, ngatirambei tichisumudzira nhau yedzidziso kuitira kuti vanhu vazhinji vange vachigamuchira kuti zvakakosherei kuti vauye vachizotestwa uye zvakakosherei kunyika zvekare. Saka kuti izvozvo zviitike ndonge vanhu vawana dzidziso ine chokwadi, dzidziso yavanokwanisa kunge vachigamuchira.
Toonawo kuti utachiwana hwekuindia uye huri kunzwa munyika nomwe dzemuAfrica. Muri kuona here vana veZimbabwe vari kurambawo vachiita matanho ekudzivirira kupararira kweCOVID-19?
Dambudziko rekuvarairwa rake tekeshera dambudziko rekuvarairwa tirikuona zuva nezuva mungave muri mudhorobha kungave kuri kubisika kungave uri mumabhazi mudzinhamo mumichato tikuona kuti vanhu vazhinji vavarairwa zvakanyanya asi chikumbiro chedu chikuru kuhurumende ndechekuti tirikuona kuti dzimwe nyika dzaakuisa avanoti matravel restrictions kune vanhu vanenge vachibva kunyika dzakaita sana India idzodzi asi zviri zvekunzi munhu anenge auya achibva kunyika dzakaita sana India idzodzi dzatiri kuti mahotspots ngaachipinda yamunotira muquarantine quarantine yekumanikidzira uye ngapaisiwo futi chimwe chinhu chinokwanisa kudzivirira vanhu kuti vasarambe vachiuya vakawanda kubva kunyika idzodzo.
Mukuru wesangano rezveutano recommunity working group on health vaitai Rusike vari parunare muHarare nestudio 7. Zvehupfumi dzinoti kugatsikana kuita mitengo yezvinhu kana kuti inflation kwai kupa kuti vanamuzvina bhizimusi vakawanda vauchike mari dzavo pamisika yemari kana kuti Zimbabwe Stock Exchange. Vakawanda vanga vabvisa mari pamusika uine nyaya yekusagadzikana kwezvinhu. Vachitaura nebepa nhau reBloomberg, mukuru wekambani yeImara Asset Management Limited vaJohn Legat navaLloyd Muloshwa vanoshanda neIH Securities muHarare vakatenda kuti vanhu vatanga kudzoka mukutenga zvinhu paZimbabwe Stock Exchange. Inflation yainge yambosvika pazvikamu mazana masere nemakumi matatu nezvinomwe kubva muzana kana kuti 837%, asi muna kubvumbi yanga yadzika kusvika pazana nemakumi mapfumbamwe nemana kana kuti 194%. Asi vamwe vari kuchema-chema havo kuti zvinhu zviri kuramba zvichiwedzerwa mitengo asi mari yavo yavanotambira isiri kuwedzerwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Muponda.
Inflation iri kudzika nekugadziriswa kwoupfumi kuri kuitwa nematanho akatorwa neReserve Bank neMinister of Finance nehurumende. Matanho aya anosanganisira kuvepo kwe foreign exchange auction market yekureva kuti izvo vamwe vanga vachitenga mari pamusika mutema vachizotihodhesa mari iyi vaakuiwana pamusika weauction exchange rate.
Izvi mungati zviri kubatsira sei?
Zvakureva kuti vakuwana mari yavo pamutengo uri nani, zvinoreva izvo kuti havachakwidzi mitengo zvakanyanya. Totarisawo zvakare kuti kudzikama kwaita Zimbabwe dollar nekugadzikana kwaraita kuri kukonzerawo izvo kuti vana muzvina bhizimisi nevanogadzira zvimwe nevanobika zvimwe varege kungokwidza kwidza mitengo, nekuti kazhinji mari painenge isina kugadzikana vana muzvina bhizimisi vanotanga kungokwidzawo mapurisi zvisina tsarukano.
Nechikonzero chei?
Nokuti vanenge vachityira kuti mari iyoyi mangwana inenge isingachatengi zvakati wandei, saka nokudaro vanogara vatokwidzira mutengo nechekare vachityira kusagadzikana kwemari ikoko. Saka nekugadzikana kwaita Zim dollar kwemwedzi yakati kuti yatadarika iyi zvakureva izvo kuti vemabhizimisi nevemazvitoro mapurisi vaakuitawo agadzikane. Zvinoratidzawo kuti izvo kune yatinoti confidence muekonomi yekuti vanhu vari kutendera nekutendedza kuti kwakananga upfumi hwenyika ndiko chaiko kwakagadzikana, nekuti vanhu havasi kuvhunduka kana kutyira zvakanyanya mari dzavo.
Muunga pamuenzaniso here ipapo?
Nekuti kazhinji zvaitika ndezvekuti munhu aingoti akabata Zimbabwe dollar rake akutomhanya mumusika wedza musika mutema oro pese paakwanisa kungonotenga maus dollar zvaibva zvakonzera izvo kuti paveka kusagadzikana kumitengo nekukarenzi. Saka vanhu kutendeka kwavari kuita ndiko kuona kuti mari yemuno yaane chiremu uyezve Reserve Bank neMinister of Finance vari kutora mamezures akakodzera kuti mari dzidzikame. Tozotarisawo kuproduction level yemunyika, uchayeuka gore rapera kwakamboda kuti netse nyaya yehupfu nenyaya yeruramiro nenyaya yechikafu mafuta zvine zvimwe zvakadaro. Izvi ndo zvinonyanya kukonzera kuti inflation ikwire, nekuti munhu wese anotsvaga hupfu nemafuta ekubika. Saka zvinhu izvo zvikawanikwa zvakadzikama mutengo, zvinoreva izvo kuti mapurisi haanyanyi kukwira zvokupengereka zviya. Tutasa kuti gore rino kurinenge kune yatinoti bumper harvest. Gore rakawanda zvisati zvamboonekwa kwemakore ndofunga tingangoti makumi matatu adarika.
Avanga vari nyanzvi munyadzo zvemabhanga ava Gilbert Muponda vari panhunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Tumbotarisa zviri mune mamwe mapepa nhau. Epa na ure kroniko orine msorwe na uno tuurumende yambo sende kaparu tiri. Kutengwa kwe chibage kubwa kunze kwe nyika ni kuda kwe gora kanaka rikutarisi wa mwaka uno. Bepa na u repadande mutande Red News Walks rinu watu utachua na we B1617 unokonzera COVID-19 uwa ununzi waka tanga kuwene kwa ku India wako wene kwa omu Botswana. Mbuta rizafaitika kune dzimwe nyika. France yakati nemuvhuro ichabatsira Sudan nechikwereti chemari chinoita madora bilioni rimwe chete nechidimbu kana kuti $1.5 billion iyo ichayambutsa nyika iyi pakubhadhara zvikwereti zvayo neInternational Monetary Fund. Israel yakabomba guta reGaza City nezvombo zvemuchadenga. Mamba kweze muvhuro apo mirizhonga mudunhu Middle East yakapinda musvondo rayo repiri. Mauto eIsrael akati nzvimbo dzakanga dzichirwiswa dzaisanganisira mwena inoshandiswa nevarwisi veHamas nedzimwe dzimba dzevakuru vevarwisi vechikwata chinotonga muGaza. Yave nguva yenyu imi vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Kali makadi vashamarare vedu Studio 7 ana mukoma Jonga ana mukoma Tanonoka ine sitande noitwa Sam Magura ndiri ku Cape Town ku South Africa. Ndinodawo kutaurawo pamusoro pevanhu vanosigaro ramba kuti ZANU-PF ine huori. Ndinotenda this time vakazvionera nenyaya yakaitika pachinhoi apo. Nyaya yekurovana kwevanhu vezanu PF vega vega vachitaura kuti pane munhu vasiri kudari kuchengetedzwa achivanziridziwa iye angare weG40 but vakuru vavo vachiratidza kuti vanhu munhu iyeye vari kumuvanziridza vanziridza ndiwo hori wacho watinogarora taura kuti ZANU PF ine hori. Kana uri wezanu PF ukabachero mabillions munyika mamillions as long uchiziva kuti unofamba gwara rimwe nezanu PF mosva hauna. Ndosaka vachitovanziridza munhu uyo wavari kuti ivo mayuthi acho kana kuti ngaabviswe pachinzvimbo. Ndofunga this time vaunyatsoona kuti ndouori hwatinoramba tinogara tichitaura kuti ZANU PF ine huori. Saka tinongotaurawo kuti kana vachionana vega vega kana isitozotaura ngavarege kuda kuti kwai toda kusunga vanhu because chinoitika ndechokuti vanhu pavanoona ndazvozvionera kuti haiwa imbwanana dzisunurirane musi umwe but at least kana vakusunurawo vachiona huori huri kuitika muZANU PF mavo imomo tinofara chose. Asi tochidaidzira kuti rambai makasvinura zvizhinji vachazviona because ZANU PF huori haisi kuzomira kuita huori. Nenyaya futi yegold iri kusimagiriwa ichiunzwa nekuno kunana South Africa izvozvo mukazvitevedzera zvese kuti rakabvepi because mukataroona zvinenge zvichiitika panenge pane munhu weZANU PF chete mukati imomo. Idhiri rinenge rangofeila but tinongoti tichakunda zvedu semaZimbabweans. One day upenyu huchachinja. Atenje.
Makadi vashamarari vestudio. Aiwa tinofara. Ini ndine mubvunzo ini pamusoro penyaya dziri kungoitika mumatare. Tinonzwa nyaya yekutochewa kwana Joana Mamombe inovasungisa kuti vakatochegwei. vano nonoka kupuwa mkana kubisa mari yechibatiso. Ko vakatora mari yeCovid vakaitwa sei vakangopuwa bill na nhasi haisati yambobvunzwa kuti tizoti vakazodzokera kudare yokadii. But ava vanorwira kodzero dzevanhu vanoshungurudziwa kuti vanoba mari yenyika ndo vano wana kubisiswa mari yechibatiso ende zvichinyararwa. Takanzwa akaenda ne 6kg dzikazobatwa pabhodha vakati vakanzi vapiwa mari yekubisa bheu bati vakadzokera pabasa iravo iroro rokuti vagone futi kuwana mukana wokuba tu iko zvino pawana uyu futi aba mari mari yakawanda zvakadaro yakabuda mubhodha yakabuda sei nekuti dei kuchinzi iyi ndeyemunhu akazvimirira yangadai pamwe iri 2 points kana 3 points ndo dzatati akawana mavigiro kuti mari yakawanda kudaro gold rakawanda kudaro kubira vakomana kubira nyika kudai so hurumende ngairege kudai so. Studio 7 tokumbira kuti mutibvunzirewo tinoda kunzwawo kuti vakazoitwa sei vakaba mari yeCovid kwete kungoramba tongonzwana Johana Mamombe ari kudziva dzoke kudare vabuda vadzoke mudare kuava vanodzobuda vachidzokawo rini.
Ndoda kutaura pamusoro peuyo wekujoina uko kubatwa negoridhe paora yatambo airport kubva kwaakabva kuHarare achidarika paropa Gabriel Mugabe airport asina kana kuonekwa pane mishina yose pane security yose zvinoratidza kuti pane chikiribiri chiri kuitika. Kati vakuru vanotaura kuti pai china manyanga achiaita manyanga ariputiwe chokwadi chazongobuda pachena ende chabuda pachena vanhu vachamanya ende kumanya pachamanyiwa fast ende vachimanya vachienda fedha kuite zviri kutamba chaizvo chitsotsi chokutora goridhe vanhu vachibama natural resources zvenyika vachinorya pachavo vachitinyepera vanhu vachidzigaya mufusha iyi vaiita basa rokubikira mufusha vachitenderera vachitora goridhe papo pachamanyiwa big time.
Makadini vashamarari vedu veStudio 7. Zita rangu ndinoitwa Clayton Chivasa, ndiri muno muKempton Park muJohannesburg. Kumushandi chibva zvangu mbirengwa uko pamusume. Ndandichida kubvunza kumutungamiri wenyika yedu yeZimbabwe navatongi vemabhitare kuti iko imba vai yakabatwa kuSouth Africa ine goridhe yasimagla goridhe yapara mhosva kuSouth Africa koga here kana kuti nokuZimbabwe yapara mhosva. Ndoda kuti hangu ndizive ndive noruzivo rwakaperera kuti nokuti iri goridhe iri harina kutorwa bodo muSouth Africa asi upfumi hweZimbabwe hwakadiwa. Saka hurumende yava munangagwa iri kuti chiiko nenyaya yegoridhe rabatwa irabva muZimbabwe rava kuSouth Africa. Ndoda kuziva kuti mbavha iyi yapara mhosva in both two countries kana mhosva yake ichinge yatongwa South Africa yapera kuZimbabwe vachamuprosecutawo here kana kune zvinenge zvatopera zvakadaro. Ndatenda hangu maita basa vatereri veStudio 7 nesenda vashamarari.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vatereri veStudio 7 dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nezuro vakazivisa kuti America ichagovana nhomba yekudzivirira COVID-19 nenyika dzepasi rose ichitanga nekutumira nhomba inosvika mamiriyoni makumi maviri kana kuti 20 miriyoni kunyika dziri kunedzeka nedenda iri panopera mwedzi unouya wachikumi. Nhomba dzinotariswa kugoverwa kune dzimwe nyika ndedzePfizer, Moderna kana Johnson & Johnson kana dzichinge dzave kuwanikwa uye dzinenge dziri pamusoro penhomba dzinosvika mamiriyoni 56 eAstraZeneca iyo yakaziviswa kare nehurumende yava Biden kuti ichapiwa kunyika dziri mhiri kwemakungwa. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, tabata Dr. Simbi Soranga kuti tinzwe pfungwa dzavo pamusoro pedano rava Biden iri.
Announcement yaitwa nemutungamiri wenyika kuno kuAmerica va Joe Biden yokuti vari kuwedzera madonations enhomba yeCOVID-19. The announcement yakanaka chose for pasi rese nokuti tinoziva kuti kana tikasadzivirira dambudziko reCOVID-19 anywhere in the world, it means everybody is unsafe. Saka dzimwe nyika dzisingakwanise kugadzira nhomba kana kutenga nhomba dzakakwana dzinosanganisira vana Zimbabwe nedzimwe nyika dzakadaro dzinofanira kutambira mashoko aya nemufaro, nokuti it means mavaccines ari muno muAmerica, Johnson & Johnson, Pfizer neModerna will be more available sooner to the rest of the world. Saka ndinoona iri announcement yakanaka chose.
Iyo America haizosanganawo here nedambudziko rekushoterwa kana kutadza kugutsa vanhu vayo nhomba iyi yapera mushure mekunge yagovera kune dzimwe nyika?
America inosara nenhomba dzakakwana, sezvatinoona manumbers evanhu vari kubayiwa nhomba adzikira nawo zuva nezuva, nenyaya yokuti vazhinji vanoda kubayiwa nhomba vabayiwa. And last week, time for which more than 250 million shots have been administered already. So I think America in more than enough supplies would equal certain gauge share kana kuti kupa kune dzimwe nyika dzinotambura dzisina nhomba yakakwana. Ndifunga kuti dambudziko kuti muno muchaita shortage yenhomba, sezvatinoziva vakatodoneta dzeAstraZeneca isati yaapprovwa muno muAmerica. At the same time, you know, tine Johnson & Johnson, Moderna, tine Pfizer. So it means that all these companies, you know, vachishandisa Defense Production Act, vanokwanisa kumanufacture nhomba dzinodiwa. Capacity yavo was greatly increased.
Zvinosiya papi nyika dziri kubatsirwa idzodzi? Tichiona kuti patanga denda iri, idzo nyika dzakaita sana America dzaipomerwa mhosva yekutenga nhomba yose.
Of course, Mr. Kandimire, it seems unfair kuti nyika dzakabudirira dzitange dzaguta idzo dzozopa zvasara to the rest of the world. However, chatinofanira kurangarira ndechekuti idzodzo nyika dzakapfuma dzacho ndodzo dzakakwanisa kuisa mari kuti research iitwe nokukurumidza.
Vanga vari nyanzvi yezveutano Dr. Simbi Soranga vari parunhare kuNorth Carolina muno muAmerica neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu 12 vakawanikwa vaine utachiwana hweCOVID-19 uye hapana munhu akafa nechirwere cheCOVID nezuro. Hurumende inokwira kudare Supreme Court ichipikisa mutongo wedare reHigh Court uyo wakamisa kuwedzerwa nemakore mashanu kwenguva yekushanda kwavalukumalava. Kugadzikana kwoita mitengo yezvinhu kana kuti inflation kunonzi kwave kupa kuti vana muzvinabhizimusi vakawanda vaucheke mari dzavo pamisika yemari kana kuti Zimbabwe Stock Exchange. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti nyika yavo ichabatsira nenhomba nyika dziri kuvhiringwa neCOVID-19. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manhero anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka vateereri.